Vamwe vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro vanoti nyaya yekubhadhara mari yechikoro inovashungurudza sezvo zvichivaita kuti varasikirwe nenguva yezvidzidzo sezvo vamwe vadzidzisi vachivabudisa muimba yekudzidzira. Vadzidzi vose vataura neStudio 7 vanoti imwe nyaya hombe ndeyekushaya mari yekutenga zvokudya zvinovakwanira. Rimwe dambudziko ratekeshera muzvikoro zvepamusoro kushayikwa kwedzimba dzekugara izvo zvave kupa kuti vadzidzi vachengetane mudzimba shoma dziripo vachibhadharisana kuti vawane mari yezvekudya. Pane zvimwe zvikoro vadzidzi vasere vanogara muimba imwe chete izvo vanoti zvinoikonzera zvirwere. Tawadanya kudya ari kuita zvidzidzo zvedevelopment studies paMidland State University MSU kuGweru. Nyakudya anoti anorarama upenyu hwakaoma pachikoro ichi sezvo achipedzisira ave kudya kamwe chete pazuva.
Ndikuti ya unenge wakaoma upenyu pachikoro handiti nokuti every meal yaunodya yese imari. Dai vaito sezvinoitwa kuna nayuzeti kuti mameals unomapiwa panonzi pachi pafees yako but mari yeresi iri payo nayega yefees iri payo yega saka kana ukaridya nechikeni mari yatochinja yatorava $50 something saka tongodya nebeef nokuti vakawanda toafford $1 kuti kudya sadza nebeef chikeni hatidye. Nokuti ukatongofunga chikeni mara shina yachinja ne.
Mumwe mudzidzi Benoni takavarasha uyo anodzidza kuBindura State University anotsigira mashoko anya kudya. Takavarasha anoti kunyange achinzwisisa kuti vabereki vake vakaomerwa sezvo vachiriritira vanin'ina vake vatatu nehanzvadzi yake anoti nzara kuchikoro inoita kuti asadzidze zvakanaka.
Pachikafu inonyanya kunetsa nenyaya yekuti mapocket money angunotumirwa yabereka angunonga asingakwani sezvine vanhu vacho vanongoti vamwe vanonga vachigara navo vanonga vachiona mashandisiro avanenge vachiita mari nekudya vanonga vachiita mari zvinogona kukanganisa munhu anenge ari kuchikoro zvekuti unonga wada kutedzera vanhu vanenge vachira mari ikoko.
Vadzidzi vanoti kunonoka kubhadhara mari dzechikoro zvinoita kuti vasawane mukana wekushandisa malibrary pamwe nemadande mutande mawifi kana kuti indaneti mukuita tsvakiridzo dzavo kana kuti research. Jeremiah Gore mumwe wevadzidzi vanononoka kubhadhara mari yose yechikoro. Gore anotsanangura matambudziko avanosangana nawo.
Sometimes kwazi truma lectures chako chako vanobvunza kutomodzana vanonoka kubhadhara kuti kana wakabhadhara vanokubvunza chinonzi chirech form. Rech form inoratidza kuti wakabhadhara zvese allowed kupinda mulecture room. And but then sometimes unogona kunonekera kuwanirwa mari handiti then mamwe lectures vanokurambira kupinda mulecture room because unonge usina kupedza kubhadhara the mari yachiri kudiwa. Saka izvi zvinokuti disadvantage ine way yekuti hauchakwanisa kubatana nevamwe zvavari kudzidza nje then unozotanga kuzotaka zvekuudzwa instead yekuti unyatsodzidziswa nayo lecture. And then poya nyaya yekuti haukwanisi kupinda futi mulibrary kana mari usina kubhadhara yacho required amount haukwanisi kuaccessa library ofu chine kudisadvantage pa research unonge usakwanisa kupinda mulibrary because research inodawo mabooks. Saka kana wakutama researches manje une mari isiri kusvika paine iri kudiwa hakwanisa kuaccessa those ma wifi inonzi hakwanisa kuaccessa library hakwanisa kuaccessa kana usina kupeya a certain amount.
Mumwe mudzidzi anoda kuzivikanwa nezita rekuti Monica wepaMSU anoti dai hurumende yamanikidza zvikoro zvose zvepamusorosoro kuti zvirege vadzidzi vachinyora bvunzo vasati vapedza kubhadhara mari yose asi vozovarambira kuzivisa zvinenge zvabuda mubvunzo kana vasati vabhadhara. Monica anoti paMSU mudzidzi anenge asina kubhadhara mari zvikamu 95 kubva muzana haabvumirwe kunyora bvunzo.
Kutiwo kana munhu asina kupedza kubhadhara fees asarege kunyora exam because sekwedu kana usina kupedza kubhadhara fees isina kusvika pa3/4 wakwanisa kunyora exam apa unenge wambodzidza for the past 3 months they said wasonza ushanyora exam then pono dzoka next semester wakuramba uri pa pa level ronga uri hauchaenda kumberi saka kana isina kusvika pa 3 quarters ndiona songe aisimhosva vanhu vanongotaurirana kuti mari inowanika rini munhu onyora nokuti zvinokwanisa tikanganisa futi kuti inini b wandaidzidza nai tiri ma11 pandinodzokera ini ndicharamba ndiri 11 b yakuto ari kutoenda kumberi
kuchema-chema kwevadzidzi kunotsigirwa nevabereki vanoti upenyu huri kuvaomera zvekuti vari kutadza kupa vana vavo zvavanoda mumwe wevabereki ava amai Chipo Nyamukondiwa vanoti vari kuomerwa nekubhadhara mari yemwana wavo anodzidza pachinoi University of Technology kana kuti CAT
pamari mari dzacho dzekumayunivhesiti dzakawanda plasi zvinodiwa ikoko zvakawanda kazhinji kazhinji zvinonyanyonetsa imari because zvaanoda ikoko zvakawanda mari dzechikafu apa mareiza chakakwira zvese zviri kunetsa pamari iri kunetsa
asi mumwe mubereki amaita mari maonedzo vanotiwo vanorerukirwa kubhadhara mari yechikoro sezvo vachibhadhara pamwedzi wega wega shoma yavanenge vawana
ini nhangu mafisika handinyanyoti anondiomera kana mwana akudzokera kuchikoro because mukurarama there are so many ways of killing a cat isusu tinopiwa school account unogara uinayo as a parent and unoona kuti zvikoro zvavhurwa mwana adzokera kuchikoro mari anoenda sevha muna January ndikasara ndine extra kana $110 I deposited in the school account the same in February March and then muna April it will be the final month maybe nenda sara nebalance kana $100 fees yemwana inenge yaita sei ndo handinizonyanyoni kuoma kwazvo than kuti ndozoda kuibhadhara yese ka one zvinenge zvakarema
vadzidzi vezvikoro zvepamusoro vanobhadhara mari inosvika $600 emadhora kana kupfuura yezvidzidzo $200 emadhora semari yepekugara uye $40 ekurapa kana varwara mari iyo vanoti yakawandisa gore rino vadzidzi vakawanda vakamira zvidzidzo zvavo nekushaya mari asi mutauriri wecat vatapera musekiwa vanoti vamwe vana vakamira zvidzidzo zvavo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kwete nekushaya mari chete ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Ata Chigoriwa